Chekwata chetimba bora chemudhorobha duku kwazvo reshamba mudunhu remashonaland central ndicho chakatora mukombe weligi wegore rino ndokusiya vatsigiri vezvikwata zvikuru zvaitarisirwa kutora mukombe uyu vachitemwa nemusoro kutsvaga kuti chii chaicho chakatadzwa nezvikwata zvavo zviri kuvatadzisa kutora zvekare mukombe uyu semakore ekare. Simba bhora yakapedza ine mapoinzi makumi matanhatu nematanhatu, mapoinzi mashanu pamusoro peFC Platinum yakatora chinzvimbo chechipiri, uyezve mapoinzi gumi nemaviri pamusoro peNgezi Platinum Stars iyo yaive nemukombe uyu mwaka wapera. Aka kave kechinomwe kakateverana mukombe usati wadzokera kuHarare kana Bulawayo kuzvikwata zvine chaunga zvinoti Matepekete, Dimbare kana Bhoso. Akambotambira Black Aces neRio Tinto. Inoten Tembo anoti zvikwata zvine mukurumbira izvi zviri kushaya vatambi vane tarenda nemhaka yokusabhadhara zvinogutsa vatambi vepamusoro.
Matimu edu mahombe aya ane dambudziko rekubhadhara, havagona kubhadhara maplayers. Asi mugona ndivo vanogara vane magiraundi akazara, vane masapotas. Tisingazivi kuti mari dzavo dzinofamba sei matimu.
Chiri kurwadza vateveri vemakepekepe Dimbare neBhoso ndechekuti zvikwata zvavo hazviisi kana pazvikwata zvina zviri pamusoro-soro patakura. Manika Diamonds iyo ine mapoinzi makumi mashanu nemana ndiyo iri pachinzvimbo chechina pasi peSimba Bhora FC Platinum neNgezi Platinum Stars. Kari kare ingadai iri Dynamos kana Highlanders iri pamusoro, dzimwe nguva Capes United. Asi mubati wepagedhe Shepherd Saizi anoti zvikwata izvi hazvichina kurongeka sekare.
Matimu ake ane mari akarongeka, kana pasina mari zvingazvifambe. Maplayers anogara akaguta, kana asina kuguta maplayers zvingazvifambe. Sekudynamos kune maspike variko nevakomana vachita mari dzavo vachibhoikota training. Saka matimu adiki ari kuesa ane mari dzavo vakarongeka zvizvavo zviri muorder.
Asi sando dziri kuenda kusimba bhora iyo ichange yakamirira nyika mumakundano ezvikwata zvepamusoro-soro zvemuAfrica eCAF Champions League. Asi chikwata ichi chine mutoro wakaoma wekusvika kana kudarika pakasvikwa neDynamos iyo yakasvika mufinary yemakundano makuru emuAfrica aya muna 1998. Murairidzi weSimba Bhora Tonderai Ndiraya uyo akadzingwa kuDynamos achinzi akundikana kudzura chikwata ichi munzira yekukunda anoti vari kuda kuwedzera simba rechikwata kuburikira nekutenga vamwe vatambi vashoma kuitira kuti vaoneke urefu hwavo muAfrica.
Tinodavira kuti tichakwanisa kumhanya-mhanya kuti tikwanise kuchengetedza vatambi vatiinavo pamwe chete nekutsvagawo vashomanani vanosimbisa chikwata chedu.
Ndiraya ndiye ari kutarisirwa kutora mukombe wemurairidzi akabata-bata kukunda vamwe vose wekatso laga coach of the year pari kupiwa mibayiro vatambi vakarura kudarika vese musi wechishanu. Mutambi weHighlanders Lino Chikuwa ndiye akanwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika vatambi vese mwaka uno mushure mekukanda zvibodzwa gumi nezvinomwe. Asi mutambi weSimba Bhora Walter Musona ndiye ari kunzi angangotora mukombe weSoccer Star of the Year. Motsigiri wemutambi wenhabvu vatina Semseti vanosimbisa kuti Musona uyo akatora mukombe uyu muna 2022 ari kusimudza zvekare mwaka uno
kutimu yake aikwanisa kugohweza zvibudzwa gumi nezvitatu uyezve aye ndiye akabatsira kuti vamwe vake vagohwese.
Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaFrancis Kahowa vanoti vari kuona Musona achiverwa naKama Billiards weyadha makundano eSoccer Star aya.
Kama makadautaza pahistory yekefootball asati aenda kusouth africa he never played much in zimbabwen football but paakadzoka he coped very well akagohwesa macrucial goals for yadha and paakatwa recall back to the national team he did very well.
Zvakamira zvakadaro PSL iri kuonekana neBulawayo Chiefs Hwange cheGood Pirates neArenal Movers zvikwata zvina zvakaburitswa mugungano iri. Zvikwata zvinoti Quaker United Scotland ZPC Hwange nechichabuda pakati peWangu Mazodze neTriangle Eastern Region ndizvo chavatsiva muPSL kubva kuDivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Cariati.